mavambo ebhuku ramuprofita Jona. Muteereri, tiri kuenderera mberi nekutarisa mavambo ebhuku ramuprofita Jona. Ndakataura ini ndikati kutarisa mavambo chinhu chatinogara tichiita pano pachirongwa, uye chinhu chandinofungidzira kuti chinonyanyisa kukosha zvikuru, nekuda kwekuti ndipo pandinokupa nhoroondo nekutsanangura zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisina kunyatsojeka zvikuru sei mubhuku rimwe nerimwe ratinenge tiri mariri. Muchirongwa chakapfuura takatarisa Isu mamiriro ebhuku ramuprofita Jona. Ndakataura ini ndichiti bhuku ramuprofita Jona rakanga risiri bhuku rine chiprofita chakafanana nechaungawana mubhuku ramuprofita Ezekieri, kana kuti mubhuku ramuprofita Jeremia, kana kuti mubhuku ramuprofita Isaya, kana kuti mubhuku ramuprofita Dhanieri, kana kuti mubhuku ramuprofita Hosea, kana kuti mubhuku ramuprofita Nahumi, kana kuti mubhuku ramuprofita Zekaraya, kana kuti mubhuku ramuprofita Obadhaya, kana kuti mubhuku ramuprofita Mika, kana kuti mubhuku ramuprofita Zekaraya, kana kuti mubhuku ramuprofita Maraki, kana mubhuku remamwe maprofita akasiyana-siyana atinosangana navo mushoko raMwari. Ndakati inini bhuku ramuprofita Jona rakanga riri bhuku, kana kuti ibhuku riri pamusoro pemuprofita. Ndakataurawo chimwe chinhu chandoda kuti unyatsonzwisisa, chandoda kugadzirisa zvikuru sei muchirongwa chanhasi, chekuti icho ndakati ini harisi bhuku rechiprofita sezvakaita mamwe mabhuku. Handina kureva kuti bhuku ramuprofita Jona iro pachezvaro hari profiti. Chandoda kuti unzwisise kuti zvakamira sei ndechekuti icho kumedzwa kwamuprofita Jona nehove, vachinogara mudumbu rehove mazuva matatu neusiku hutatu, chiitiko ichocho chiprofita pachezvacho. Upenyu hwamuprofita Jona huprofita pachezvawo, chiprofita pachezvacho, nekuti upenyu hwamuprofita Jona hwaiprofita kuuya kwamambo Jesu. Hwaiprofita upenyu hwamambo Jesu. Hwaiprofita kushumira kwamambo Jesu. Hwaiprofita rufu rwamambo Jesu. Hwaiprofita kugara munyika, kana kuti muguva, kwemazuva matatu neusiku hutatu. Upenyu hwamuprofita Jona hwaiprofita kukunda kwakaita mambo Jesu, vachikunda rufu, kuti tigokwanisa kuimba chero nanhasi uno tichiti mambo Jesu akagara ari mambo weupenyu, mupenyu 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 ari mambo weupenyu. Kuti tizviite izvozvo, tizviimbe, tive nekodzero yekudaro, zvakabva pabasa rakaitwa naJesu Kristu. Asi Jesu Kristu vasati vauya, kwakauya muprofita Jona, upenyu hwavo hukava mumvuri wekuuya kwaizoita mambo Jesu Kristu. Upenyu hwavo hukava chiratidzo chekuuya kwaizoita mambo Jesu Kristu. Upenyu hwavo hukava chiprofita chaiprofita kuti kune mumwe achauya achizozadzikisa zvakazara basa iri. Inini hwangu upenyu unongova mumvuri chete. Izvozvo handidi kuti urasikirwe nazvo, ndinoda kuti ugare uchizviziva kuti upenyu hwamambo Jesu hunoratidzwa nomumvuri unova upenyu hwamuprofita Jona. Saka muprofita Jona mumvuri, muprofita Jona chiprofita. Bhuku rava harina chiprofita chinoti kuchaitika zvakati, asi iro bhuku pachezvaro, rungano rwacho pachezvarwo, rwuri kuprofita chiitiko chikuru chikazoitika pakauya Jesu Kristu. Ndakataurawo inini muchirongwa chakapfuura kuti mubhuku rino ramuprofita Jona, mukutaura kwaanenge achiita Jona, tinoona Jona achitipa mufananidzo werudzi rwaIsraeri vari mukutambudzika kukuru. Asi hatingooni mufananidzo werudzi rwaIsraeri iri mukutambudzika kukuru, tinoona mufananidzo wokuchengetedza kwaMwari vachichengetedza vanhu vavo vanova 144,000 vanosimbiswa nechisimbiso mubhuku razvakazarurwa zvikazonzi nomumwe. Saka izvi zvinoreva kuti kunongoenda chete 144,000 here? Ini ndinoti kwete. Ukaverenga panotaurwa nezve 144,000 wodzika pasi zvishoma, panozotaurwawo kunzi ndakazoona marudza akawanda akanga asingaverengeki aibva kundimi dzose dzepasi rino rose vachirumbidza Mwari vachiti haleluya, 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 mutsvene, mutsvene, mutsvene. Ko chidimuro uri papiko? Pa 144,000 here? Mhinduro yangu ndeyekuti kwete. Chidimuro unomuwana pa chaunga chakanga chiripo, chakabva kumarudzi akasiyana siyana, ndudzi dzose dzepasi rino rose, pachikwata cheavo vanotaura mutauro wechishona, hanzi kundimi dzose dzepasi rino rose kuchabva vanhu. Saka pachikwata cheavo vanobva kune vanotaura ndimi inonzi shona, kuchabvawo mumwe anonzi chidimuro. Ndopaunomuwana ipapo, ndopaanoverengwawo ipapo. Zvinhu zvandangoda kuti nditijekesei zvandakataura muchirongwa chakapfuura zvinogona kunge zvisina kuzonyatsonzwisisa kana kuzogona kukonzera gakava. Chidzidzo chanhasi ndicho chinotipedzisira mavambo ebhuku ramuprofita Jona. Ndakataura kuti tichava nezvidzidzo zvitatu pamusoro pemavambo ebhuku ramuprofita Jona. Zvino chino ndicho chacho chechitatu. Muchidzidzo chakapfuura ndakavimbisa kuti pandichatanga chidzidzo chanhasi ndichatanga ndichitaura pamusoro penyaya huru inowanikwa mubhuku ramuprofita Jona. Kunyange zvazvo bhuku ramuprofita Jona riri bhuku duku zvaro, asi chandinoda kuti ugoziva ndechekuti rine nyaya huru mariri. Zvino ndiyo yatinoda kuti tigoongorora. Usakanganwa muteereri kuti sekutaura kunoita vechidiki, nhasi tiri kurasikira papiko? Nhasi tiri kurasikira isusu mumavambo ebhuku ramuprofita Jona. Mavambo ebhuku ramuprofita Jona. Asi chinhu chataakuzotarisa iko zvino, tiri kuda kutarisa nyaya huru mubhuku ramuprofita Jona. Nyaya huru mubhuku ramuprofita Jona. Muteereri hupfupi hwebhuku ramuprofita Jona dzimwe nguva hunongotuma munhu kuti angotiyega pachake. Mubhuku umu hamuna chimwe chingabatsira. Nyaya chete irimo ndiyo kayehove yakamedza Jona. Ini ndinoda hangu kuti nditaure kuti chero dai iri hove yacho, ndinotenda kuti Mwari vainge vaigadzira neurongwa hwavo. Pane chimwe chakavanzika ipapo pahove yacho. Bhuku ramuprofita Jona rinongova nezvitsauko zvina chete zvakanyorwa muchidimbu muchidimbu. Ndatini zvichida upfupi hwebhuku racho hungapa mumwe munhu kungotonga hake kuti zvichida hamuna zvirimo, asi ichi handi chokwadi. Ndakambotaura uye ndichagara ndichitaura kuti munhu ngaarege kuyera bhuku nokuda kwouduku hwaro, nokuti kunyange mberi kwatinoenda uku uchaona kuti kuna mamwezve mabhuku echiprofita maduku. Bhuku ramuprofita Obhadhaya uchaona kuti rakazoti nyanyei haro kuita pfupi kupfuura bhuku ramuprofita Jona. Zvino nokuda kwouduku hwacho, zvichida mumwe munhu achiverenga Bhaibheri anogona hake kungotirega ndingoridarika hangu kabhuku kaduku duku akakane basa rei. Aiwa, atifanire zvachose kuti tigodaro, nokuti kana tichinge tichidaro chete ticharasikirwa nezvimwe zvinokosha chaizvo. Uye hatifanire kudana mabhuku aya kuti mamaina prophets nokuda kwekuti maduku, asi kuti ngaave mamaina prophets nekuda kwekuti mabhuku avo mapfupi. Ndakambozvitaura izvozvo. Anogona kuva hawo maduku chaizvo, asi mukati mawo ari mazibhomba mahombe chaiwo anogona kuparadza midhuri mikurukuru kwazvo. Kanenge kari kaduku duku kabhuku aka chaizvo kana uchitarisa nemeso emunhu, asi mukati macho chaimo muzire chaizvo nourongwa hwaMwari. Handiti iwo urongwa hwaMwari ndihwo chete hwatinotsvaka, kuti kune mumwe munhu anodawo chimwe chinhu chinosiyana neurongwa hwaMwari pamusoro peupenyu hwake. Handizive hangu, Ndinofara chaizvo hama yangu kuti muno mumavambo ebhuku ramuprofita Jona mune zvimwe zvikuru zvikuru chaizvo zvandinokudzidzisawo chero neni apo ndichakudzidzisawo. Uye ndinoda hangu kutendawo Mwari nokuramba vachindizarurira zvinhu zvakavanzika kudaro. Mubhuku ramuprofita Jona mune zvimwe zvinhu zvitanhatu zvinokosha chaizvo zvinosanganikwa nazvo apo munhu anenge achidzidza bhuku ramuprofita Jona. Ndinoda kuti ndigozvitaura hangu zvishoma. Chekutanga ndechekuti iri ndiro bhuku rimwe chete chete mutestamende yekare rinotiisira kumuka kwaJesu mberi kwedu. Zvose zvokutenda kwomuKristu zvinowanikwawo muna mamwe mabhuku mutestamende yekare. Somuenzaniso, bhuku raExodo rine chekuita nerudzikiniro rwemunhu, kudzikinurwa kwemutadzi achibva kuchivi achiuya kuna Jesu kunoenzaniswa mubhuku macho imomo. Mubhuku raRute zvino ndimo matinodzidza rudo rwacho chairwo runenge rwuri murudzikinuro. Zvinonakidza handiti murudzikinuro umahama mune rudo rwamufungi. Handida hangu kuti ndigare ipapo nokuda kwenguva yangu. Ufunge mabhuku mazhinji ane zvaanodzidzisa pamusoro pazvo. Ndikada kuti ndizvitevedzere chokwadi ndingatopidza nguva yangu ndichingotaura nokutaura chete. Zvino ndinoda kuti tigopfuurira hedu mberi, asi rega kukanganwa kuti tiri mumavambo ebhuku ramuprofita Jona. Bhuku duku ramuprofita Jona rinodzidzisa uye richitipa mufananidzo wokumuka kwaKristu Jesu kurufu. Apa ini ndipo pandinobva ndaramba ndichisimbiswa chaizvo muupenyu hwangu kuti testamende yekare netestamende itsva chinhu chimwe chete. Ndinofunga kuti munhu uya anotaura kuti hazvidyidzane anenge asina kunyatsoverenga magwaro chaizvo. Uye zvimwe zvinhu zvinotoda kuzarurirwa chaiko naMwari. Chokwadi, kana pasina kuzarurirwa naMwari, mumwe munhu anofa achiverenga Bhaibheri kweupenyu hwake hwose asina chaanombobata kana napaduku chaipo. Ini ndaizviona hangu kwandiri chaiko apo ndainge ndichiri kungotora Bhaibheri serimwe ramabhuku. Handina chandainyanyonzwisisa chaizvo kusvikira ndazodzidza kuti ndinenge ndichifanira kunyengetera kana ndichida kuverenga Bhaibheri. Mudikani, ndinoda kuti ubatisise kuti bhuku ramuprofita Jona hakasika bhukuwo zvako, asi kuti rinotove bhuku chairo guru rinokosha. Ini ndinoriti bhuku guru nechikonzero chezviri mariri bhuku racho. Hauone here hama yangu kuti rakatakura evhangeri? Ndakataura mune chimwe chidzidzo kuti kana pasina kumuka kwaJesu chokwadi hapana evhangeri. Zvino ndatini mubhuku rino tinopuwa mucherechedzo uye tichidzidziswa nezvekumuka kwaJesu. Handi nyaya yekumedzwa kwaJona nehove chete yatinayo mubhuku ramuprofita Jona. Handiti tichapindamo hedu, ndinotenda ndipo pano pauchadzidza zvizhinji ufungi. Chechipiri ndechekuti bhuku ramuprofita Jona rinotidzidzisa kuti ruponeso runouya kwete nemabasa. Aiwa, ruponeso runouya kwete nemabasa. Aiwa, chekutanga ndatini nemuteereri, mutestamende yekare bhuku ramuprofita Jona rinotiisira kumuka kwaJesu pamberi pedu. Ndo chinhu chekutanga ichocho. Bhuku ramuprofita Jona rinotiisira kumuka kwaIshe Jesu pamberi pedu. Chechipiri ndiri kuti inini, bhuku ramuprofita Jona rinotidzidzisa kuti ruponeso runouya kwete namabasa. Unofunga kuti chidzidzo chiduku chinganzi chidiki here kana chichiburitsa chokwadi chikuru chakadai? Ini ndinofunga kuti chidzidzo ichi hachikodzere kunzi chidzidzo chiduku. Handiti chero mutestamende itsva tinodzidziswawo zvimwe chetezvo. Ufunge ibhuku guru iri, dai vari vanhu taiti vahombe ava. Ringava duku zvaro pamumhu, asi ibhuku guru ufungi. Jona anotidzidzisawo kuti kutenda chete ndiko kunotobatsira munhu kuti akwanise kutendeuka. Ndosaka nanhasi uno tinongoramba chete tichingoparidza kuti munhu ngaatende muna Jesu. Kutenda chete ndiko kunotungamirira munhu, kana nesuo ndiko kunotitungamirira kuti titendeuke. Anoda kuponeswa ngaatende chete kuna Jesu. Jesu ndiye chete anopa upenyu, nekuti ndiye chete akafira munhu pamuchinjikwa. Dai kuine mumwe munhu akafira munhu zvichida, taigona zvekutenda kwaari. Shino nokuda kwokuti hakuna zvemumwe kunze kwaJesu, tinofanirwa chete kutenda kuna Jesu wacho. Bhuku irori ramuprofita Jona rinoverengwawo navamwe vanoitawo mitambo yavo yezvinamato nomusi womutambo wokusasa ropa. Vandinotaura ava ndeverudzi rwechiJudha. Handisi kutaura kuti chero nesuwo ngatidaro, asi ndangozvitaura chete kuti ugoona kuti vamwe vanhu vanoona kukosha kwebhuku ramuprofita Jona. Zvichidaiwe ndiwe chete unosaririra wega uchiona sokunge hapana zviripo mubhuku macho umo. Ndataura kuti mubhuku ramuprofita Jona tinodzidziswazve nezveruponeso, kwete namabasa chete asi nokutenda chaiko. Kutenda chete ndiyo nzira yokuendesa kuna Mwari. Hakunazve imwe nzira yokuenda kuna Mwari kunze kwenzira yokutenda. Munhu aponeswe naMwari nokuda kwemabasa akanaka aanenge aita, asi kuti munhu anoponeswa naMwari nokuda kweropa raJesu paanenge atenda kuna Jesu. Iwe neni tinofanira chete kutenda kuna Jesu kuti tigoponeswa. Bhuku ramuprofita Jona rine zvikurukuru chaizvo ufunge zvarinodzidzisa. Izvozvo zvinhu zvandinoda kuti pose paunenge uri urangarire. Ndatini chekutanga, ndiro bhuku mutestamende yekare rinotiisira kumuka kwaJesu pamberi pedu. Chechipiri ndikazoti, bhuku iri rinotiratidza kuti ruponeso haruuye nemabasa. Ko chechitatu chii? Chinhu chechitatu chandinoda kuti uzive pamusoro pebhuku ramuprofita Jona ndechekuti chinangwa chaMwari chenyasha hachingambofi chakashayiwa simba nokuda kwemunhu anenge asingada hake kutenda. Kana Mwari vachinge varonga chinhu, chokwadi chinotoitika chete. Hazvinei nokuti munhu anoda here kana kuti kwete. Kusada kana kuti nokusada kwemunhu hazvingakanganisi urongwa hwaMwari. Mwari vanongopfuurira mberi, vachingopfuurira mberi chete neurongwa hwavo. Jona ainge atumwa neshoko kuenda kuNiniva iye ndokuramba, asi haone here kuti shoko rakaenda chete? Achida asingade, Jona akaenda chete kuNiniva kwacho. Ndinosigara ndichitaura imwe tsumo ndichiti ini, kushayiwa hanyanga kwaEsteri hakupe maJudha kuparara. Esteri zvainge asingade kuenda kunoreverera vaJudha, Mwari havagone here kumutsa imwe nzira? Mudikani, chaunofanira kuziva muupenyu hwako ndechekuti kana Mwari vachinge vatuma chinhu kana munhu, chero iwe usingade hako, rega kufunga kuti urongwa hwaMwari hwatowira pasi. Mwari vanogona kumutsa mumwe munhu kana kukuendesa iwe nechisimba usingadi zvako. Handiti ndiMwari here? Pane munhu angamisidzana naMwari akabudirira here muupenyu hwake? Chokwadi, ndinoti hakuna. Chinondinakidza munyaya yacho ndechekuti Jona ainge achienda kundoita chapupu chaMwari muguta macho. Haana kunge achizviziva kuti ndiko kwainge achienda uye kuti ndizvo zvainge achienderako, asi Mwari vaizviziva havo. Uye ndinoda kutaura newe hama yangu, uri kudanwa naMwari kuti uende kubasa raMwari usaramba hako, nokuti chokwadi mumwe musi uchangoerekana chete wavapo usingatombozvizive kuti zvafamba sei, nokuti Mwari vanenge vachiita havo nesimba ravo. Muteereri, ndati chinhu chekutanga chikuru chandinoda kuti uone pamusoro pebhuku raJona ndechekuti ndiro bhuku remutestamende yekare rinotiisira kumuka kwaJesu pamberi pedu. Chechipiri, ndatini bhuku ramuprofita Jona rinotidzidzisa kuti ruponeso runouya kwete nemabasa. Chechitatu, ndatini bhuku ramuprofita Jona rinotiratidza chinangwa chaMwari chenyasha, uye kuti chinangwa ichocho hachingambofi chakashayiwa simba nokuda kwemunhu anenge asingada hake kutenda Mwari. Chechina, ndechekuti icho Mwari havazombofi vakakandira munhu kunze kana kumurasa nokuda kwokushayiwa kutenda. Zvichida havangakushandisa havo, asi havakurashe kunze zvachose. Ndinoda kuti umboona mufananidzo wevanotamba nhabvu. Kuna vamwe vanhu vazhinji vanenge vagere kunze uko vasingatambi, asi vaine nguo dzevatambi. zvichida vanenge vakatopinda kupfuura vaya vanenge vachitamba vacho. Mutambi anongodanwa chete apo Mwari pavanenge vachifunga kuti ndipo paanenge achidiwa chaipo. Kana munhu aine kutenda kushoma, Mwari vanongomuti chimbogara hako pachigaro, wakapfeka zvako nguo dzomutambo. Muteereri, ndiri kuti tinodzidza chii mubhuku ramuprofita Jona? Ndati chekutanga tinodzidza kuti bhuku iri rinotiratidza nekutiisira kumuka kwaJesu pamberi pedu. Chechipiri ndikati ini, bhuku ramuprofita Jona rinotidzidzisa kuti ruponeso runouya kwete nemabasa asi kuti nenyasha. Chechitatu ndikati ini, bhuku iri rinotiratidza kuti chinangwa chaMwari chenyasha hachingambofi chakashayiwa simba nokuda kwemunhu anenge asingada hake kutenda. Chechina ndataura kuti Mwari havazombofi vakakandira munhu kunze kana kumurasa nokuda kwokushayiwa kwake kutenda. Hazvikonzere kuti Mwari varase munhu kunze izvozvo. Chechishanu ndechekuti kudii? Chechishanu ndechekuti Mwari vakanaka uye vane nyasha chaizvo. Izvi zvimwe zvezvinhu zvinokosha chaizvo kuti munhu adzidze muupenyu hwake. Ava ndiMwari vane nyasha neupenyu hwemunhu mumwe nomumwe, uye ndiMwari vakanaka chaizvo. Ufunge chidzidzo chikuru chakadai tichachiwanazve patinenge tichipinda mubhuku ramuprofita Jona. Usakanganwa muteereri kuti ndatiini chinhu chekutanga chandoda kuti urangarire. Ndechekuti iri ndiro bhuku rimwe chete mutestamende yekare rinotiisira kumuka kwaJesu pamberi pedu. Ndiri kutaura bhuku ramuprofita Jona. Ndikataurawo zvakare chinhu chechipiri chandatini, bhuku ramuprofita Jona rinotidzidzisa kuti ruponeso runouya kwete nemabasa. Chechitatu chandinoda kuti uzive ndatini, ndechekuti icho chinangwa chaMwari chenyasha hachingambofi chakashayiwa simba nokuda kwemunhu anenge asingade hake kutenda. Chechina ndataura inini kuti ndechekuti Mwari havazombofi vakakandira munhu kunze kana kumurasa nokuda kwekushayiwa kwake kutenda. Chechishanu ndataurawo inini kuti Mwari vakanaka uye vane nyasha chaizvo. Chechisix uye chekupedzisira ndechekuti Mwari ava ndiMwari wevahedheniwo. Mwari havana kumbenge varasa vahedheni zvachose, uye vainge vachitaura naAbrahamu asi kuti vainge vambosiya zvishoma chete nokuda kwezvivi zvavo. Ndinoda kuti uzviwanire mukana hama yangu kuti uverenge tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko chechitatu pandima 29. Tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 3 pandima 29. Ndinoona paine zvimwe zvichabatsira upenyu hwako zvichabudiswa pachena pane zvandanga ndichitaura nenguva pfupi yapfuura. Mwari ndiwe vahedheniwo, nai hongu ndiwe vahedheniwo. Chinhu chinondifadza chaizvo muupenyu hwangu ndechekuti ndinenge ndichizivawo kuti chero neni ndiMwari wangu. Ndinotenda kuti iko zvino wagutsikana kuti bhuku ramuprofita Jona handiduku sokufunga kwawanga uchiita, uye ndinotenda kuti zvave kutokupa shungu dzekuti tibva tangopinda mubhuku macho. Ndinoda kuti panguva inotibva tapinda hedu mune chimwe chikamu chokupedzisira chemavambo ebhuku ramuprofita Jona. Muteereri, ndabvunza ini kuti nhasi tiri kurasikira papiko? Nhasi tiri kurasikira mumavambo ebhuku ramuprofita Jona. Mavambo ebhuku ramuprofita Jona. Iko zvinondoda kuti timbotarisa zvishoma mamiriro nezviri mubhuku ramuprofita Jona. Mamiriro nezviri mubhuku ramuprofita Jona. Ndinoda kuti ndikupe mamiriro ebhuku ramuprofita Jona neimwe nzira inosiyana neyandaisiita mamwe mabhuku. Ndinoda kuti ndikupe ndichitaura kwaanga achibva nekwaanga achienda nokusvika kwacho. Chitsauko chekutanga ainge abva kuIsraeri ndokusvika kuNiniva nehove. Muchitsauko chechipiri ainge abva muhove achisvika zvino muNiniva munyika yakaoma. Chitsauko chechitatu tinomuona achisiya nyika yakaoma achipinda zvino muNiniva macho chaimo. MuNiniva macho ndimo zvino Jona maanoparidza. Zvino muchitsauko chechina Jona anobva asiya Niniva. Ndingangoti hangu muchidimbu ndiwo mamiriro ebhuku ramuprofita Jona. mumavambo ebhuku ramuprofita Jona ndinogutsikana chaizvo kuti mumwe munhu aona chaizvo kukosha kwazvo kuti tidzidze mavambo ebhuku tisati tapinda mubhuku racho chairo. Zvino pano ndipo panogumira mavambo ebhuku ramuprofita Jona. Muchidzidzo chinotevera tinenge tichitanga chitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Jona. Ndinotenda kuti uchangoramba chete uchidenwa kuda kudzidza zvizhinji mubhuku umo. Ndinoda kusiyira shoko rekuti Mwari ndiMwari wemunhu wose. Kunyange nemuhedheni chaiye anodiwawo naMwari. Chaanongofanirwa kuita chete kutenda muna Jesu Kristu saishe nemuponesi weupenyu hwake. Kana uchida kuva mwana waMwari uchibva kuhedheni, tenda muna Jesu. Mwari vakukomborere muzita ramambo Jesu.